Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 24, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandise zvinyorwa kana kuti masimbos eMDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzezanupf dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzebato iri muguta remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro mubulawayo Justice Francis Bere varasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandise zita kana zvionesero kana kuti masimbos eMDCT. Vabere vativo MDCT yavachamisa ibhadhari magweta amuzvare Tokozani Kupe. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vabere vati chikumbiro chechikwata cheMDCT yavachamisa hachingaonekwe sechechimbi-chimbi sezvo paine makakatano pakati pechikwata ichi nechinotungamirwa namuzvare Kupe ekuti ndechipi chikwata chaicho pakati pezviviri izvi chine kodzero yekunzi ndicho MDCT yechokwadi. Dare ratiwo chikwata chakakwidza nyaya iyi mudare chibvise mari yakabhadharwa magweta nechikwata chaipikisa nyaya iyi. Kweta ramuzvare Kupe, muzvinafundo Love Momaduku, vati vafara nemutongo wedare nekuti zvagara zviri pachena kuti pari zvino pazvikwata zviviri zveMDCT hapana chine kodzero yekuudza chimwe zvekuita.
Dare rati pane mapato maviri anoisa rekuti MDCT yava Kupe neana Chamisa, ese anokwanisa kushandisa mazita iwawo. Kusvika pazogara dare rinotarisa kuti pakati pemaviri ava nderipi chairo chairo dare rinonzi ndiwo reMDCT. Dare raenderera mberi richiti haisi nyaya yekuti ndiani ane vanhu vakawanda kana nevanhu vashoma, kutarisa chaiko constitution. Saka ndozvavataura, saka nenyaya yevati hai haisombori nyaya yefanonge vamhanya kuuya kuno kukoti, vakanganisa vakapedza nguva, saka yaraswa nyaya.
Vamadhuku vati zvatuhwa mudare zvinosimbisa nyaya yavakakwidza kudare reconstitutional court yekupikisa kudzingwa kwamuzvare Kupe kubva mudare reparamende vachiti MDCT yavachamisa yange isina kodzero yekuita zvayakaita. MDCT inotungamirwa navachamisa yaive yakwira kudare mushure mekunge muzvare Kupe vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Gweta reMDCT inotungamirwa navachamisa vaLucas Ngomo vati havana kufadzwa nemutongo waturwa naJustice Bere vakati vachaona kuti vokwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete mushure mekuona mutongo waturwa navabere zvizere. Vangomo vati sezvo sarudzo dzave pedyo kuti zvikwata zviviri zveMDCT izvi zvirambe zvichishandisa zita rimwe chete kunogona kuvhiringidza vamwe vatsigiri pakuziva kuti bato ravo chairo nderipi. VaJameson Timba avo vanove nhengo yeNational Council yechikwata cheMDCT yavachamisa vati vachatura kubato ravo zvabuda mudare uye vachaziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge National Council yebato iri yagara pasi mangwana ichizeya nyaya iyi.
Chabuda mudare ndechekuti mutongi watakaunzira zviro izvi kuno High Court haana kutarisa dambudziko iroro ratakaunza kuno, ndo patirapa. Kana ndabva pano tichanopa report kutungamiriri womusangano, mutungamiriri womusangano wozopa direction kuti direction yataa kutora ndeipi. Iye zvino handisati ndapa report iyoyo, saka handikwanisi kuti ndikutaurirei kuti danho raakutorwa nderipi izvozvo.
Muzare Kupe, avo vanoti ndivo vanekodzero yekutungamira MDCT, mushure mekufa kwavamwe Gemtsvangirai, vakadomwa kuve mutungamiri wechikwata chavo cheMDCT pakongresi yeChimbichimbi yakaitwa nemusi weMugovera. MDCT zita raishandiswa munguva yesarudzo neMDC panguva iyo yaitungamirwa navamwe Gemtsvangirai vasati vafa. Izvo zvakaitirwa kuti vatsigiri vavatsvangirai vazive pekuvhotera zvichitevera kupatsanuka kwebato iri muna 2005. Musarudzo dza 2008 ne 2013 vavo Ushman nebato ravo vakakwikwidza vachishandisa zita rekuti MDC uko vatsvangirai vakashandisa zita rekuti MDCT asi zita chairo rebato riri MDC. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo dzeZANU-PF dziri kufamba nemotokari tineurombo. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Dzimwe dzenzvimbo dzisina mvura dzinosanganisira Avenues, Kuwadzana, Mofakose neMbare. Muzvare Ana Chibhamu mugari wekuma Avenues vaudza Studio 7 kuti zvava kuvaomera kugara mudzimba dzine zvimbuzi mukati nekuda kwokusavapo kwemvura.
Ini ndiri mugari wemu Avenues, ndane svondo rese ndisina mvura. Kutarisa shuwa kuti matoilets edu ari mumba. Takafesana nawo every day kusina mvura, zvinhu zvakatiomera. Kanzuru haisi kuratidza chido chokuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Tichaenda kukanzuru ikoko kunoona kuti tagara ipapo pacouncil office vachitipa mvura yekugeza nemvura yekubika, because isusuka hatingagari tichinyeperwa maretsi tiri kubhadhara zuva nezuva. Hatisi kujamba kana mwedzi, asi tinoona kuti iyo kanzuru haina chido nokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yemvura.
Mumwe mugari wekukuwadzana, Muzvare Abigail Tsoroti, vatiwo havana kumboyambirwa kuti mvura ichaenda. Muzvare Tsoroti vatiwo vari kupinda mudambudziko rekuti vanoramba vachibhadhara mvura kukanzuru, iyo mvura yacho isiko.
Kuti yakaendesa mvura pasina kana chiziviso chekunzi mvura yachona ichaenda. Panguva yachona yekuti vanhu munge musina kumbozvitarisira kuti mvura yachona ichaenda. Yopedza mazuva akawanda, iroro nedambudziko kwatiri, nekuti tinenge tisina kwekunoiwana mvura yacho. Tinochinokumbira kune vane mabohwo vemachechi. Machechi acho naanenge achitiwo takuvapidzira mvura yavo nekuti vanoshandisa magetsi kuti zvimabohwo zvavo zvishande. Saka tinenge takutowana rimwe dambudziko rekutanga kunyengerera varidzi vane zvibhorani zvavo kuti tinokumbirawo mvura.
Muzvare Tsoroti vatiwo kanzuru yeHarare haina hanya neutano hweveruzhinji kana vachiendesa mvura kwenguva ndefu. Panguva iyo zvirwere zvemudumbu zviri kuramba zvichiputika.
Zvinotoshamisa kuti kanzuru inoregerera mvura ichienda kwemasvondo akawanda kudai, asi isusu tiri kunzwa kuti takatarisana nezvirwere zvemudumbu zvakafanana nana typhoid. Saka tinenge tichida kunatsonziwo kanzuru ititsanangurire kuti ine shungu here neutano hwevanhu.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatione kuda kwekukura kwakaita dzimuri, kushayikwa kwemvura kunovhiringidza utano hweveruzhinji. VaShumba vati tarisiro yave yange iri yekuti kanzuru iendese mvura kunzvimbo dzinogara veruzhinji, asi zvasvisi kuitika.
Dambudziko zhinji riri kutarisana nevagari nderekuti kana wagara mazuva mazhinji wasina mvura, zvinozowanetsa kushandisa zvimbudzi zvavo, nekuti wagari vazhinji vanogara semhuri inenge ine pakati pevanhu vashanu kusvikira pagumi paimba imwe chete. Saka utano hunenge hwakutovhiringika. Apa mazuva ano kune kolera, kune typhoid, zvekuti kugarisa kusina mvura tinotarisira kuti City of Harare kubudikidza nedipartment ravo reHarare Water wanofanirwa kuti ipapo panoshayikwa mvura wanofanirwa kuendesa mawater bowsers kunzvimbo idzodzo kuitira kuti vagare vakwanise kuwana mvura yekuti vamwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeHarare sezvo vanotaura vakamirira kanzuru iyi vanga vasingabatiki. Maguta eHarare nechitungwiza anogaronetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera netyphoid nekuda kwokushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
dzezanupf dziri kufamba nemotokari dzakanamirwa mufananidzo yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa dzinonzi dzave kuramba kubhadhara mari yekupaka motokari muguta remasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri vezanupf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura nestudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri vezanupf vari kufamba nemotokari dzakanzi #EDsMyVote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzuro ndofunga mashandiro atiri kuita akurwadza nekuti periodi yatapinda ndeye maelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDsMyVote apurezidendi wedu wenyika. Vakasvika pabei tova tava tichibhadhara mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora moita hwana wamakapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking yekuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakukonzera kuti vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanhu vashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo, saka isusu nemhaka yemuchitibhadhasa kana repoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti zanupf inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vashoropodza zviri kuitwa nezanupf achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyoto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uye hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuro. Mutauriri wezanupf masvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato rezanupf kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhari mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuchamhembe kweguta reNashville kuTennessee ari kuenderera mberi achiedza kutsvaga chakakonzera kuti vanhu vana vapfurwe vakafa nemusi wesvondo. Mushure mekutsvagwa kwenguva yakati rebei, Travis Rankin akasungwa nezuro ndokuiswa muchitokisi zvichitevera kupiwa zita rake kwakaitwa mapurisa. Ku kutsvagwa kwenzira dzekuedza kupedza gakava rezvematongerwo enyika muSyria kwasimudzirwa zvakare nhasi vamiriri vemakurukota kubva kunyika makumi masere neshanu vachiungana muBrussels kumusangano wemazuva maviri uyo uri kukokerwa neUnited Nations pamwe neEuropean Union.
Mutezeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fodya, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. Vamukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotsanangura.
Masovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti but zvaakudependa manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo wakaita sei atingati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetermainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira takakwanisa kuclear maareas edu ne World Bank for example neAfrican Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamata pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April iyo vachitaura muna October. Ichirovati in 6 months vaifana kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari musana vabhadhara World Bank hausoti vabhadhara chikwere chajokonia saka tikupi mari muri kupaona mari vana World Bank havakurumidzi kutipa mari pane politics up ivava vana World Bank ivava zvirivo nevaitira nyore kubvisa chikwere chezambia Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Sekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe for reference munguva yehurumende iyoyi yezvanhu inongovapona nhasi. Timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei dzakabatsira chii nyika kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika inofainenswa nevanhu inofainenswa kuburikidza netaxation inofainenswa kuburikidzwa ne zvakawandawanda zvinongoitika patiye chiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure zvipanenge pasina chakaipa but kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nezviuru mazana masere munyika nekunze.
Vagari veko wachiazwa vasangana nasi ni vakuru wakuru vekambani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company vachizea zvichemo zvavo. Vagari ava vari kunyunyuta kuti hurumende iri kutora mangoda munzvimbo mavo iyo pasina chairi kuvaitira. Vagari ava vari kutiwo vanoda kuti vawaniswe mabasa kuvakirwa dzimba dzeavo vanenge vatamiswa uye kuona kuti nzvimbo yavo yasimudzirwa. Vekambani ZCDC vati vachasvitsa zvichemo izvi kuhurumende. Nezuro pakaita kuratidzira kunotyisa, vanhu ava vakapisa bhazi rekambani iri kuchera mangoda munzvimbo iyi. Sangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association raburitsawo gwaro richiti nyonga nyonga iri kwachiyadzwa inoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muzvare Audrey Masara avo vapindawo musangano uyo.
Nezuro tanga tiri kunoko, I think social media yakunetsa kuti panokwanisa kuspreadwa news zvisiri zvechokwadi. Zveshuwa nezuro kwanga kune demonstration community yemarange ichiti no maabuse ata anyanya, enough is enough, tokumbira kuti muchitigadzirisa vachiri demonstrator pamaoffice ezcdc. So nhasi zcdc yaita call for a meeting. Saka pane meeting izvezvi vari kumarepresentatives ecommunity nana Sugar Chagonda vachirepresenta company. Saka vanhu vecommunity vari kutaura zvichemo zvavo zvavari kuchema nazvo. Saka ichangotanga, ZCDC haisati yaadresa vanhu kuti tizive kuti vataona kuti vangagadzirisa here zvichemo zvevanhu kana kuti chichi chaitika. Asi ndozvatakamirira kuti tizive kuti pakupera kwemeeting chii chinenge chaitika, zvinenge zvafamba sei.
Pane here vamwe vari kumiriravo vehurumende vauyawo kumisangano iri kuitwa nhasi?
As far as I know right now, pane vezcdc, management yezcdc, and pane mapurisa nemasoja akati one day, but iyo demonstration yacho, even this meeting iri very peaceful, hapana hapo bongo zozo, because the community yemarange ine vatungamiriri vari clear ende vari ku encourage vanhu kuti no zvinhu zvingazvigadziriswe murunyararo.
Tambonzwa vamwe vanga vachitaura kuti hanzi vaChris Mushowe vanga vachinzi vari munzira kuuya kuzotaura nezvizvarwa zvemunharaunda. Mashoko aya mambe matambirawo here?
Ndamatambira. Takatitofunga kuti patinosvika kuno kuti tinovawana, but hadhisi kuvaona. Ndofunga vari murodhi kana kuti vakansela, handichaziva, but ndozvandoda kuedza kunzwawo kuti vekugovernment pane anyone here ari kurepresenta government.
Avo vanga vari mugari wekwachiyadzwa muzvare Audrey Masara vachitaura vari kwachiyadzwa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Vagari vekwarukweza kumakoni South vari kuita muonera pamwe chuma chomuzukuru vachigadzirisa mugwagwa wavo uyo wazara makomba. Izvo zviri kutadzisa dzimotokari kushandisa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kuchivhu. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Nharaunda yerukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzingati maaccident. Saka tofaro denyika yedu ka yanguramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvisiye zvakanaka.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemakoni South constituency. Takakwanisa kuti tinge tichiunganidza mayouth edu, vakakwanisa kunge vachidaira vakauya kuti vazotibatsire kugadzirwa kuri kuitwa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kudorora.
Vatatenda namo inosu, vanoti kuipa kwange kwaita mugwagwa wavo, kwanga akukanganisa varwere, vanenge vachitakurwa kuendeswa kuchipatara chikuru chemurambinda, zvichitorera vanhu nguva yakareba.
So kana tichiona migwagwa yedu ichigadzirwa saizvozvi, zvinhu zvatinokurudzira, tinozvitenda chaizvo. Vana vekuno tikutokurudzira vakawanda vari kumaguta, even vari kudiaspora, dai vabatana nevamwe vari muno. Basa redevelopment rinoendere mberi nekuti nyika yedu yanga yasvika pekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Migwagwa zvakaita uno mugwagwa, tine chipatara chiri pamurambinda apa chinonzi Murambinda General Hospital, chinobatsira vanhu zvakanyanya muprovinsi ino yeManicaland. Mareferences anobva kumahospitals akasiyana-siyana anoitwa kumurambinda, especially vanhu vane maailments akasiyana-siyana, HIV infected people vanobatsirwa pamurambinda. Bati mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba, tinotoita dambudziko. Tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa navamataranyika rekuti nzvimbo yedu isimukire.
Ambuya Suzeni Chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa.
Ipo pano patiri apa pane motikadzi dziri kutosvika panguva yekuda kubveuka dzakawandisa. Saka tiri kufara navamataranyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaniro. Dai mwari aizovaitira zvakanaka, tiri kuona vana vari kufara, vasikana vanevakomana avo.
VaMishiki Mataranyika mumwe wevagari vekumakoni South vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu. VaMataranyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi.
Mayuti atadaizaya handiti vaswera vachiita basa mukatarisa vari kupema nevari kubvisa miti kuti road iwe clear. Isusu tinozovabatsirawo nechikafu nekungovatendawo kuti maita henyu nezvishoma zvatinokwanisa. Ngu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa, asi tiri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurumende ine zvakawanda zvairi kuita, asi inosvika pakuremerwa. Saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa ngu achigadzira.
Vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamataranyika, avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi, uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 kwaRukweza, Makoni South, ndini Lweda.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove weStudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvemachongerwo enyika. Takatarisira kuva navaHappy Mochidziva veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa uyezve vaLouis Matutu veZanu PF nevamwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kuchiudzawo maondero enyu, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba zvekare 001202465 0318. Munogonawo kubata papeji redu reFacebook pa-VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti Muzvari Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandisa zita rekuti MDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayiswa nekushayikwa kwemvura mupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZanu PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari mumasvingo dzichiti dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.